Mungoshanga arwara kwemakore anosvika gumi nechirwere chekuwanda mvura mumusoro afa mushure mekuvhiwa kechitatu sondorino. Dangwe ramungoshi, vafarai mungoshi, vanoti vakambovhiwa kaviri asi urwere hwavo hwakaramba huripo kusvika sondorino pavazovhiwa kechitatu.
Baba arwara from 2010 ka. Saka va ka struggle kwenguwa hiyo kubva muna 2010 kusvika panguva ino vachingo itawo ma up and down kurwara kwavo kasi zvakaitika svondo rapfuura izvo vakaita masisha pano pamba ta masisha badi vaendeswa kuhospital varenyatwa pakaitwa quick ngi like an emergency but opi ya vanai sesu edu isu sefemili na kubuda se jatai fungira na hundi waka mba itu wa op kari msoro because nya hirubo inu the hydrocephalus wedra chwe but inya kuti waninga wani mvura msoro saka waka isu wa shanti.
Mutauriri wemhuri yekwamungoshi muzvari Tendai Madondo vanoti haisi mhuri yekwamungoshi yarasikirwa chete asi kuti nyika nepasi rose rarasikirwa nemunyori wemabhuku aizivikanwa pasi rose.
Rasikirwa zvikuru negamba, gamba ranga gamba redu remuZimbabwe kana gamba remuAfrica but gamba renyika yese the world over nekuti baba mungoshi vangu vachizikanwa.
Muzvari Madondo vanoti mungoshi akanyora zvakanisa mvura mambokadzi weBritain Queen Elizabeth II uyo akashevedza mungoshi kuBritain vachimuchingamidza.
Vakanga vachipiwa mikombe zvakasiyana siyana nevanhu veku even kuCommonwealth vakapiwa best books in Africa vakapiwa kunyange Queen veku UK vakakwanisa kuvadana kuti vaite vasangane navo privately nekuda kwekuti vanga vachivanakidzwa nekuda kwekunyora kwavanoita mabhuku.
Muzvari Madondo vanoti vazivisa hurumende uye vanotarisira ruyamuro rwehurumende asi hapana zvavati vaziviswa kusvika pari zvino.
Saka kuzosheka kwaita baba hongu takwanisa kunyora tanyora kuna permanent secretary Vanik Mangwana tanyorawo kune office kwa first lady ende tokutarisira tichanzwa kubva kwavari pari zvino hatisati takwanisa kuwana communication kubva kuma ofisi wayo asi tinotarisira kuti sekubatsirwa kwavanga vachingoitwa tinorangarira kuti vacharamba vachingosapota manguva inoyi.
Vanyori vakawanda vanoti mungoshi anofanirwa kupiwa ruremekedzo rwegamba renyika sezvo akashanda zvakasimba mukusimudzira dzidzo yemunyika kuburikidza nemabhuku ake aishandiswa muzvikoro. Mumwe munyori ane mukurumbira Aaron Chinura Moyo anoti mungoshi anofanirwa kuremekedzwa zvine mutsindo.
Wese akatotarisirawo kuti kana vamutokudzi vakapiwa ruremekedzo irworwo kana vakapirwa mabasa avaiita izvi hati izvozvi vamungoshi vanokodzera zvisina mubvunzo zvakapindiridza kukodzera kwacho ende tichidairowo dai vakadai vaipiwa ruremekedzo irworwo dai kwaive kuda kwangu ndaikumbira kuti ngavaende pahero seka chaipo ipapo kuitira kuti isu maartisti tiwanhu vanotimiririra vari ipapo.
Izvi zvatsigirwa nasachigaro weZimbabwe Writers Association muzvare Monica chiri pangwe yeshi avo vanoti mungoshi akavaka nyika nezvinyorwa zvake.
Isu sevanyori vemuZimbabwe tinonzwa kuti dai Charles Mungoshi, Dr. Charles Mungoshi vange vaitwawo gamba renyika nekuti munhu ane zvinyorwa zvakawanda zvakadzidzisa vana vemuZimbabwe magenerations nemagenerations ndofunga pakuvaka nyika chaipo vakaita pavo saka zvanhu zvakanakawo kuti vapiwe chiremerera ichocho.
Mumwe muvakidzane wamungoshi Gogomata Chapizira vanoti mungoshi anga ari munhu akanaka uye aiwana zvekunyora mumagariro evanhu.
Vainyorawo mabhuku avo vachitorawo nyaya dzese dzemaraini vachidzichinjurudza vachiita bhuku ravo. Vakaita mabhuku akawanda chaizvo inkludi nevana chikoro. Taitoti isusu kana varwara totivanamatira nokuti mabhuku akanga zvamira saka taitonamata mumachechi kwedu kunamatira baba mungoshi.
Mungoshi akanyora mabhuku gumi nemasere uye akawana mibayiro yakawanda inosanganisira miviri yeCommonwealth Writers Prize of Best Book in Africa neNoma Award for Publishing in Africa. mamwe mabhuku akanyorwa naMungoshi anosanganisira makunununu maudza moyo, ndiko kupindana kwemazuva, inongove njake njake, Waiting for the Rain, Coming of the Dry Season, Branching Streams Flow in the Darkness, Stories from a Shona Childhood. Mungoshi akaberekerwa kumanyene kuchivhu muna 1947 uye vakashanda kuLiterature Bureau, Zimbabwe Publishing House, kuHerald Newspaper uye vakamboita writer in residence paUniversity of Zimbabwe. Muna 2003 Mungoshi akapiwa honorary doctorate degree neUniversity of Zimbabwe. Musi acharadzikwa kumusha kwake kumanyene kuchivhu svondo rinouya nechipiri. Mungoshi asiya mudzimai Jesesi uyo anoita zvemitambo nevana vashanu nevazukuru vanomwe. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza. Ndini Arthur Chigoriwa.